Vajipa mtongo wavo mutongi vatano suta washe vati havabvumirane vachuchusi panyaya iyi kuti muzvare maere vanogona kupara mhosva zvakare kana vakatongwa vachibva kumba uye kuti vanogona kutiza nyaya yavo isati yanzikwa vachiti magwaro avo ekufambisa anotori namabharani wedare pane imwe nyaya iri kudare iri vatiwo segweta muzvare maere vakazvipira kumapurisa apo vakaziva kuti vamwe vavo vanoti mutori wenhau hope wechingono nemutevedzeri wasachigaro webato ravo vajob scala vainge vasungwa nekuda kwenyaya imwe cheteyo vauta hwache vati vaona muzvare maere vari musungwa anokodzera kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba muzvare maere vanziwo vagare pakero yavakapa muHarare uyewo kuti vamhanhare kumapurisa ekuAvondale kamwe chete pasvondo vanziwo vasataure nevafakazi panyaya iyi kunyange hazvo muzvare maere vanzi vatongwe vachibva kumba chingono navasikala vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vange vari mudare nhasi vati zvinofadza kuti vamwe vatongi vachiri kuita basa ravo nemazvo
takatyamadzika nemutongo wacho bvo zvamazivano zvanga zvazvonguti munhu anongouya kuno ozarirwa ozosunungurwa nehigh court so ndoda kutenda magistrate vatonga ivava kuti vabuda pachena kuti hapana nezvenyaya vakaregerera mwana fadzai maiyera chida
vabiti vati vanovimba kuti vachingono navasikala vachapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro vaviri ava vanotarisirwa kukwidza chikumbiro chavo kuhigh court svondo rino nyaya yamuzvare maere ichadzoka kudare zvakare musi wa 23 kukadzi mune imwewo nyaya dare ramagistrate ratadza kunzwa chikumbiro chevachuchusi chekuti dare rigure mutongo wekubhadharisa meya veHarare vakamiswa basa vajacob mafume mari yechibatiso nechikonzero chekuti vanogona kuramba vachitaura nevafakazi panyaya yavari kupomerwa yehuori nyaya iyi yatadza kunzikwa mushure mokunge vamafume vatadza kuuya kudare sezvo vachizvichengetedza mushure mokunge vasangana nevanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecovid-19 gweta ravamafume vatondera ibhatasara vati nyaya iyi yave kuzonzikwa musi wa 23 kukadzi
pane tsamba yaburitswa nemaloya ameya yekutaura kuti ivo vanofanira kunge vari vachiendeswa kuquarantine kana kuti vachiendeswa kwavanenge vakagara vari vega zvichiitira kuti vasakwanisa kunge vachitapurira vamwe utachiona hwecovid nekuti ivo kwavanga vari kujeri uku vaigara nevanhu vanga vaine utachiona hwecovid
vamafume vakabhadhariswa zviuru makumatatu zvemadhora emuno semari yechibatiso musi wa 8 zvitagore rapfuura panyaya yavari kupomerwa yekupa hanzvadzi yavo muzvare Rotina Mafume nemushandi wemuhofisi yavo muzvare Rutendo Muvhuti nzvimbo dzekuvakira dzimba ivo vasingakodzeri kuwana pamberi pevanhu vainge vanyoresa kwemakore akawanda vamafume vakazosungwa zvakare musi wa 14 zvita vachipomerwa mhosva yekuti vainge vaedza kupa chioko muhomwe kune mumwe mufakazi panyaya yavo vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.